Chitaura nechidio 7 panze pedare paramende musureme kubuda vamnanga go vachitaura sachigaroi MTC muzvare Tavita Kumalo vati bato ravo aricherichedze vamnangagwa sezvo vakakunda sarudzo nekubirira zvemhando yepamusoro uye zvisina mukara akamboona.
Tiri kuti isusu vamunangagwa hativatori papresidendi yenyika vakabva sezvo vakabva tiri kuti zvakakosha kuti vasatambise mari yevana vemuzimbabwe vachitaura remangwana redu iyo yati nhasi yedu iri kutitambudza. Zvakosha kuti tisanganise musoro pamwe chete kutsvagwe mutongi gava, kwete mutongi gava anonhonga naadvocate Dlamini kana naye Mnangagwa Bodo. Ngatitsvage munhu asinei nezvemunyika muno kuti tigadzise mushauro.
Asi vachipindura mashoko aya gurukota rinoona nezvemitemo uye vachitungamira bato reZANUPF mudare reparamende vaZiyambi Ziyambi vaudzawo Studio 7 kuti zvaitwa neMDC kutungana kwembudzi.
Vanhu vasina njere vanobvuma nerumwe ruoko nerumwe vachiramba kana vachiti zvakabuda hazvisirizvo vaisungirwa kunge vasiri muparamendi, nekuti paramendi iboka mitemo inoitwa napurezidendi nemaMP anoisaina kana vapedza zvavanenge vaita ndipurezidendi.
Mashoko aya atsinirwawo negurukota rinoona nezvekubudiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa.
Vatungamiriri vanhu vakuvanhu, saka vatungamiriri vese vari mudare reparamendi vakasarudzwa nevanhu. Vanhu vakasarudzira kuti ndo vanovamirira pamamandeti matatu ekutarisa kugadzira mutemo ekuita obhasaidzi kuona kuti mapolisi ese ari kuita maministrisvese vari kuita here zvakawirirana.
Asi vachipindura mumiriri wemutare central mudare reparamende vainnocent Gonese veMDC vati vamunangagwa vakundikana uye kuvateerera kurovera hoko padehwe retsindi.
Saka isusu sevadare veMDC taona zvisina kugodzira kuti titeerere zvinhu zvisina zvazvinovaka zvisina zvazvinobatira kuvana vezimbabwe. Toziva kuti gore negore vanongora vachitaura asi havana mhinduro kuzvininga mpini zviri kubata vana vezimbabwe.
Mushure mekunge vabuda mudare reparamende mutauriri wedare iri vajacob Mudenda vabva vati vachabatira mari nhengo dzeMDC nekubuda mudare kwadzaita. Nhengo idzi dzange dzapiwa mari inosvika zviuru gumi nezvinomwe nezuro iyo dzange dzisina kupiwa kwemwedzi yakawanda. Asi vanokokera MDC mudare reparamende vaprosta Mutseyami vati zvaitwa navamudenda ndezvemugodzi matsuro.
Saka nyaya yekuti tinamisirwa mari yakasendera mamembers of parliament kwemwedzi mushanu yakapfuura nekuda kwekuti Mudenda anofunga kuti isusu mamembers eMDC tese tinofanira kujoina pfungwa yeZANUPF. Izvozvoizvo kwete, hatikwanisi kuti tingavhiringidza musangano wedu weMDC nekuda kwemari kana kuti tingasvika pakuti isusu tibve tanyururura mukurarama kwepfungwa yeZANUPF nekuda kwekuti vamudhenda vari pakati pekutungamira vatipiwa mari, kwete.
Asi vachipindura vaZiyambi vati veMDC vaitofanira kurangwa zvakaomarara kudarika zvavaitwa navamudhenda izvi. Senator Lilian Timbios veMDC vashorawo zvaitwa navamudhenda vachiti havabvi havo kuzodzora tsvimbo.
Hapana mitemo yataita muno inotevedzerwa, which is why muri kuona kuti chero tika chaivo vanongodisaidha kuti takutora mari yemaMPs sinsi taka parliament ino yakavhura hatisatambopuwa mari chii, tachingopuwa mari yelast parliament. But we are not even worried about money because everyone is suffering.
Vachipa maonero avo pakukandirana makobvu nematete pakati peMDC neZANUPF, nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika Dr. Pedze Ruhanya vati mapato maviri aya anofanira kutaurirana kwete kuita zozorizozozo mutsindo wejongwe unonzwikwa neari paduri.
Vari vanhu vakupikidzane pfungwa dzavo vachiratidza kuti nyika inoendera pasi, saka hapana rimwe danho kuti ndokugara pasi nemacitizens ezimbabwe kana vachida kuti nyika iende mberi vogara pasi vowirirana kuti kuti dambudziko riri pere tinofanira kuadiresa kuti kuti iro dambudziko racho ngerei. Dambudziko remuzimbabwe hariri reeconomic crisis irimo, aiwa dambudziko remuzimbabwe ndiri politics dzenu dzakaora, ndiri politics dzenu dzakadhakwa.
Vanhu vashomashoma zvikuru ndivo vange vari panze peparamende vamunangagwa vachitaura. Vamwe vavo vange vakapfeka hanzu dzine mufananidzo yavamunangagwa. vamwe vanga vakatakura zvinyorwa zvinokurudzira kuti zvirango zvavanoti zvakatemerwa Zimbabwe nenyika dzekunze zvibviswe. Nyika dzekunze idzi dzinoti dzakatemera vakuru venyika zvirango nekuda kwekutonga nedemo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Blessing Zulu.